Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichienda kumawere munyaya dzezveupfumi munyika, zvichionekwa nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kushayikwa kwemari yekunze, pamwe nekukwira kwemutengo yezvinhu. Vamwe vanoti huori munyika ndihwo honzeri hombe mumatambudziko aya, ayo anonzi ari kusunga vanhu zvikuru varombo zuva nezuva, vachipomera hurumende kutarisa rutivi panoitwa huori uhu. Vaimbo vegurukota rezveupfumi, muhurumende yemubatanidzwa uye vari mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Vatendai Biti vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekusafambiswa zvakanaka kwehurumende nevari kuitungamira. Vabiti vanoti huori sehwavanoti huri kuitwa kukambani yehurumende yeZinara huri kuregwa huchitambarara munyika, izvo zvave kukanganisa kukura kweupfumi.
Chiripo apa vajonga ndechekuti hurumende iyi nemukuru wayo nanga vakoniwa, nyika iyi yavaramba, vatadza kumhanyisa upfumi, vatadza kumhanyisa nyika. Chatadzisa kuti tifambe inyaya yekuti kune vanhu vari kudya, kune vanhu vari kudzova mari yeZimbabwe neziya revashandi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo matambudziko ari munyika ari kunyanya kukonzerwa nekushayikwa kwechivimbo muhurumende kune vanoda kutanga mabhizimusi avo kana kudyara mari dzavo munyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka macroeconomically. Nyaya dzeconfidence dzichiri a bit low, saka zviri kuafekta mafambiro anoita upfumi hwenyika. There is a trust deficit, there is a confidence crisis munyika.
Nyanzvi munyaya dzevashandi nembabasa vaThomas Masvingwe vanotsinhirawo nyaya yekuti huori ndihwo hwauraya nyika, vachiti matambudziko ose aya ari kurasirwa kuvashandi avo vavanoti havasati vawedzerwa mihoro kwenguva yakareba kwazvo.
Huori huripo hwakawanda, hatihude isuse vashandi, asi tiri kuti hatingarege manyaya iri kubata vashandi iyoyo. Ndiyo inofanira kutanga yagadziriswa kuti mushandi atambire mari inoita kuti agone kurarama semunhu, kwete kurarama seshiri zvataakuita mazuva ano.
Asi nhengo yevechidiki veZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoramba kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekusagona kutonga kwehurumende yava Emmerson Mnangagwa, vachiti matambudziko aya akasiyiwa nehurumende yaivepo yava Robert Mugabe pamwe nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe.
Vanhu vanotaura mashoko ivavo akadaro hazvina kumbosiyana nevanhu vanoti cyclone idai nedutu remafasha mari reukasha rakauraya vanhu kuchimani mani nekuchipinge nekumozambiki rakakonzerwa nehurumende yeZANU-PF. Zvinova zviri zvunhu zvisina kunaka. Ngatitaurira nechokwadi sevana venyika yeZimbabwe kuitira kuti kana tida kuvaka nyika yedu togara taziva kuti dambudziko riri papi. Zvino tikatanga kunyeperana dambudziko chirwere chacho hachirapiki because tinenge tichinyepera vanhu.
Vachitambara vanoti matambudziko mune zveupfumi ari munyika anogadziriswa chete kana pakaitwa nhaurirano pakati pemapoka ose ane chekuita nenyaya dzeupfumi pamwe zvematongerwo enyika.
There is a trust deficit, there is a confidence crisis munyika. Inogona kupedzwa chete kana paita maserious dialogue, both political dialogue, kuti tikwanise kutakama up neconsensus on what needs to be done. So the country, I think, zvakambotaurwa zviya kunzi pane madivision munyika along political lines, nyaya dzepolarization. Saka zvese izvozvo zvinoafekta kufamba zvakanaka kwemabhizinesi, zvinoafekta nyaya dzeconfidence, zvinoafekta risk factor yenyika. Even mainvestor haasi kunyanya kuuya akawanda kuZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika.
Izvi zvinotsinhirwawo navabiti ava vanoti kusvika munyika maitwa nhaurirano pakati pavamunangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, zvinhu zvicharamba zvichiomera vanhu zvikuru varombo.
Ngatigadzirei nyaya dzematongerwo enyika pave pane kutaurana pakati paEmmerson Mnangagwa akamirira ZANU-PF naAdvocate Nelson Chamisa mutungamiri wedu kuMDC. Pochitaurwa kuti sarudzo dza30 July dzakafamba sei, pochitaurwa kuti nyaya yemareforms toifambisa sei, tinodhila sei necorruption fed capture. Muri kungoverenga mazuva ano humwori hunotyisa huri kuZinara, zvinhu zvakadaro izvo zvotozvifambisa sei.
Kusvika matambudziko ose aya agadziriswa uye vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika vave nechivimbo nehurumende, ruzhinji rwevana veZimbabwe rucharamba ruchinonga svosve nemuromo munyika yechipikirwa.